manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 24/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kungovhota ende vamunangagwa vakati kuita kuvhota hakubudisi ziya. Munhu wose achangoenda kunozvibhotera vamunangagwa vati totomirira isu pano vaZANU-PF takati 75% and above.
Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inozivisa veruzhinji nezvemazuva vachakwanisa kutarisa mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll. Komiti yemakurukota pamwe nevemasangano akazvimirira yeNational Committee on Drug and Substance Abuse inosangana muHarare ichizeya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vatori venhau vekambani yeZim Papers vanonyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una pamusoro pemihoro yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti veruzhinji vachange vachizotanga kutarisa mazita avo kuti ari mugwaro revavhoti here kana kuti voters roll uye kuti akanyorwa nemazvo here. Izvi zvinonzi zvichaitika kutanga nemugovera svondo rino. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chabudiswa nekomishoni iyi veruzhinji vanonzi vane mukana wekutarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kwemazuva mashanu chete kubva nemugovera 27 chivabvu kusvika nechitatu 27 chivabvu kubva nenguva dza7 mangwanani kusvika nenguva dza5 manheru munzvimbo dzavachazenge vachivhotera. ZEC inotiwo veruzhinji vanokwanisa kudzvanya nhamba dzinoti *265# panhare mbozha dzavo voisa nhamba dzavo dzechitupa nemazita avo kuti vakwanise kuona kuti mazita avo ari muhere mugwaro iri kana kuti kwete. Mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoiles laigwana vatitaure nevanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukomishoni yavo vajustin manyau asi vamanyau vanga vasati vadzoka kwatiri nemhinduro pamibvunzo yatavatumira. Mumwe akanyoresa kuvhota vamunyaradzi ngandini vati zvakakosha kuti veruzhinji vatarise mazita avo kuti vasazowanikwa vasiri mugwaro revavhoti musi uchavhotwa.
Haini nezemuvhoti Muna achavhota musarudzo dziri kuuya idzi and tinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti tione kuti mazita edu arimo here tive neshuwa assurance yekuti tichanovhota zvechokwadi and zita rangu ririmo muvhoters roll zvakakosha izvozvo.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vanoti vagadzirira sarudzo zvakakwana nokudaro vanokurudzira nhengo dzavo kuti dzinotarisa mazita adzo mugwaro revavhoti iri.
Acharohwa neex kungovhota ende vamunangagwa vakati kuita kuvhota hakubudisi ziya. Munhu wose achangoenda kunozvibhotera vamunangagwa vati totomirira isu pano vaZANU-PF takati 75% and above 75% and above for the president.
Pakafano bata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change vaIan Makoni vati
kubvira muna May 2022 kusvika pari zvino iye zvinezvi hatisati tamboona voters roll. Kana voters roll rakasevenzeswa pa delimitation yema constituents nema ward boundaries hatina kugara tamboiona iyoyo. Saka zvine zvizvi zvinoita kuti izvo titanga kufungidzira kuti pane chikiribidi chiri kuitwa chokukurudzira vatsigiri vedu vese kana kuti maZimbabweans ese zvavo kuti vaende kuma inspection centers.
Asi mutauri webato reMDCT vaWitness Dube vati ZEC yakurumidza kutsenga ichada sezvo nyaya yemiganhu ichashandiswa musarudzo dziri kuuya iri nyaya ichiri mumatare edzimhosva.
Isu sebato tichiri panyaya yemiganhu yemaconstituents nemawards kuti haina kuitwa nemazvo. Saka kana taku inspector voters roll yemiganu yatisingazive tinenge tichiti tiri kuitei. Ngaitaure zvayo zvano kuti ichawina ne 75% nekuti ndivo voga vanoziva kuti miganu yakamira sei. Zviri pachena kuti confidence yavo yekuti vachahwina haisi pamutemo, haisi pachokwadi. Vanoziva chikiribidi chavachaita kuti vange vachibudirira musarudzo dziri kutevera idzodzidzo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika varasho kuti mukundu vati
vanoziva ivo kuti vakati vanhu uyai mungotarisa izvi munhu ari kungonangana pane zita rake chete haasi kunotarisa zvakawanda, haasi kuongorora kuti pane vanhu vasingagare munzvimbo here vakaiswa mudunhu kana kuti muconstituency imwe. Hapana kuongorora kuti pane vashakabwe here vachirimo muvoters roll. Saka kuti vanhu vauye vatarise mazita avo mugwaro rekuvhota revoters roll hazvibatsire.
Veruzhinji vachine mukana wekunyoresa sevavhoti musarudzo dziri kuuya, asi vane mazuva maviri chete kubva musi uchatarwa zuva resarudzo nemutungamiriri wenyika kuti vanyorese sevavhoti. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu uye vakati vachazivisa zuva racho munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nekugara zvakanaka kwevakarwa hondo yerusununguko, amai vopa muchinguri kashiri vakabatana nemamwe makurukota, vatevedzeri vemakurukota, vanyori vemapazi ehurumende pamwe nevakuru vemasangano akazvimirira vasangana muHarare nhasi sekomiti inorwisana nekushandiswa kwezvinodhaka yeNational Committee on Drug and Substance Abuse. Musangano uyu wanga uri wekuziya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Chinangwa chemusangano uyu chinonzi chachiri chekutsvaga nzira dzekurwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka iro rinonzi riri kuramba richikura munyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata varongi vemusangano uyu sezvo vanga vachiri mumisangano panguva iyotanga tichienda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti matanho api ariri kutora kubatsira vane dambudziko iri. Asi mapurisa anonzi ari kuenderera mberi nekusunga vanotora zvinodhaka pamwe nevanozvitengesa senzira yekuderedza dambudziko iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwewo maonero avo.
Ziwande dzikure munyika kudai.
Nyaya dzakawanda dziri kukonzera vana kuti vaidaro. Imwe yenyaya dzacho ndeyekuti vana human beings social beings inoda kuva nedabsense yekuti ndiri kuita community participation in my society kana kumunyika mangu. But you find kuti vana vechidiki vakawanda vakatopedza choro hapana paari kukwana even in decision making kuzviti zviri kuitirwa. Saka vakutaya kuita zvinhu zvekuti vawane comfort in hakuna mabasa hapana development yekuti oraiti zvakuti mabasa iwo chakuta kuitira chaunogona namaoko ako kuti ukwanise kuwana mari hakuna izvozvo. Saka vana vechidiki vari kutaya kuita runaway
chamunoti imi ndicho chinofanirwa kuitwa mukupedza dambudziko iri ndechipi?
Inini ndiri kufunga kuti hurumende ikakwanisa kuita maprogramu maybe the province kana the district kuti vana vechidiki ndevapi vane zvavari kuita kuti vanofunga kuti zvinogona kubatsira because vechokwadi vana vanenge vanawo isisi we at community level we interact nevana vakasiyana siyana. Unotoona zvechokwadi kuti munhu uyu akawana mari zvesi akawana mukana akawana that is sponsor anogona kuita zvinhu zvakakura and ma effort eshe wati achicompliment a government program but no one is recognizing them. Hapana ari kukwanisa kuvaona kana kuvapa mukana. Vamwe vacho vanototi tinotosvikira kuvakuru kuvakuru vamaministries but havasi kutipa mukana wachona.
Saka muri kuona sekuti mapurisa nevemutemo vacho varimowo mazviri here?
Mapurisa anogona kunge pamwe vachipoto kumuhomwe here kana kuti zvinenge zvine vakuru kumashure kwavo nekuti havana control over it. So end of the day vanhu vanobva kuti maybe zvinenge zvine vari kumashure kwacho nevanoinfluence.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub Muzvare Irene Peace Hungwe vari kwaRusape naIvan Zininga veStudio 7. Vatori venhau vekambani yeZim Papers nhasi vanyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una kuti mihoro yavo haichakwana uyewo kuti havana zvekushandisa zvakakwana kuti varambe vachiita basa ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravo vatori venhau kubazi rekambani kuvulawayo vati zvave kuvaremera kuti varambe vachishanda nekuti mihoro yavo haichakwana uye havana zvekushandisa zvakakwana. Pamusoro pezvo vanoshanda nguva dzakareba dzisingaenderani nemihoro yavanotambira. Kunyange hazvo gwaro renyunyuto ranyorwa nevari kuvulawayo vatori venhau vese vekambani vati havasi kupara uye vange vakatarisirwa kutanga kusaenda kubasa nhasi vachiti havana chekufambisa. Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru musangano runomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists Perfect Shomani uyo audza Studio 7 kuti sangano rake ratambirawo gwaro renyuto iri akakurudzira kuti Zim Papers igadzirise nyaya iyi nekukatsika.
Zvakakosha kuti vashandi vedu vasange vachishandiswa kunge nhapwa. Vanofanira kuti vashande vachiwana mari dzavo dzemihoro dzinovagutsawo ndokuti basa racho rifambe zvakanaka.
Aenderera mberi achiti haisi Zim Papers chete isiri kubhadhara mihoro inokwana asi kuti makambani ese munyika uye inyaya inofanira kugadziriswa nechimbi chimbi.
Idambudziko ratinofanira kuti senyika tinge tichigadzirisa kuitira kuti vashandi vedu zvekare vadzokere pachinano chekuva vanhu vanoremekedzeka munharaunda dzatinogara.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muZimbabwe National Editors Forum Njavulo Ncube audza Studio 7 kuti makambani anofanira kubhadhara mihoro inofadza kuti vatori venhau vasazoite zvokutora choko muhomwe kana kuti mabrai.
Kana vasingapiwi mari iri right chaita profit tokukumbira kuti vapiwe mari yavo.
Vatori venhau veZim Papers havana kuzoenderera mberi nekuramwa mabasa nhasi sezvo vakuru vakuru vekambani kubva kumuzinda wayo muHarare vaenda kumapazi ayo ese kuvulawayo Star FM nemamwe kuti vanotaura nevashandi. Kusvika panguva dzekumafoo masikati anhasi vamwe vakuru vakuru vekambani vabva kuHarare vange vachiri mumusangano nevashandi kuvulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri weZim Papers amai Pauline Matanda sezvo vati vange vari mumusangano. Pari zvino mushandi wepasi anonzi ari kutambiriswa zviuru mazana maviri zvemadhora emunyika kana kuti 200,000 Zim dollars asi Shomwani audza Studio 7 kuti izvi zvarambwa nevakuru vakuru vekambani yeZim Papers pamusangano wavaita navo. Shomwani anoti vakuru vakuru veZim Papers vavaudza kuti vashandi vange vari kuwedzerwa mari dzemuhoro yavo mwedzi wega wega pamwedzi mitatu yapfuura asi achiti vange vasati vapiwa magwaro anoratidza kuti vashandi ava vanotambira mari dzakadini pataenda pamhepo. Vashandi veZim Papers vanoti vanoda kupiwa mihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica uye kuti muhoro wepasi utangire pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu ekuAmerica kana kuti $550 pamwedzi. Kana izvi zvikatadza vanoti vanoda kuti chimwe chikamu chemuhoro wavo chiuye ari madhora ekuAmerica uye kuti kambani ivape makuponi ekutengesa chikapu kana kuti grocery vouchers pamwe nezvipambiso zvekuendesa kubasa. Zim Papers ine vatori venhau vanodarika mazana matatu vanoshanda kumapepanhau nemaredhiyo neterevhizheni yayo yeZTN. Mapepanhau ayo anosanganisira Herald, Sunday Mail, Chronicle, Sunday News, H Metro, Kwaedza neB Metro uye maredhiyo ayo anoti Star FM, Diamond neCapital. Vashandi ava vanotiwo kana zvichemo zvikasagadziriswa rwendo runo vachazviendesa kubazi rezvekuburiswa kwemashoko kuti rizvisvitse kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kune vana vakabatwa nechirwere chemhetamakumbo munyika dzakavakidzana neZimbabwe mugore rapera. Nekudaro vana vose vari pasi pemakore mashanu muZimbabwe vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere ichi. Mhetamakumbo chirwere chakaipisa chinogona kuremadza kana kuuraya vana. Dzivirira mwana wako nekumudonhedzeresa nhumba yemhetamakumbo. Vebazi reutano vari kuparura chikamu chechitatu chechirongwa chekudonhedzera vana nhumba inodzivirira mhetamakumbo. Kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Vashandi vezveutano vachashanyira misha nemisha vachidonhedzera nhumba iyi kuvana vose vari pasi pemakore mashanu zvisinei nekuti vakamboiwana. Kagunwe kekuruboshwe kemwana kachapendwa senzira yekuratidza kuti adzivirirwa. Vana vachadonhedzerwawo kuzvipatara, mumakiriniki, kumisika, kumachechi nekuzviteshi zvemabhazi nemunzvimbo dzese dzinoungana veruzhinji. Uona kuti mwana wako ari pasi pemakore mashanu adonhedzerwa kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Mashoko aya maapiwa nebazi reutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana nerutsigiro kubva kuUNICEF, WHO nemamwe masangano anotsigira zveutano hwevana.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa muSenegal, Ousmane Sonko, pamhosva yari kupomerwa yekubata chibharo kwambomiswa nhasi, muchuchisi achikurudzira kuti Sonko apiwe mutongo wemakore gumi kugara mujeri. Sonko anoti kutongwa uku kune chekuita nezvematongerwo enyika nechinangwa chekukanganisa kukwikwidza kwake pachigaro chemutungamiri wenyika. Gavhuna vedunhu reFlorida muAmerica Ron DeSantis vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. Masangano enhau anoti gavhuna vebato reRepublican ava vachazivisa nezveurongwa hwavo hwekuda kukwikwidza muhurukuro yavachaita padandemutande nemukuru vari zvakare muridzi weTwitter vaElon Musk.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Apo Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika nezuro mukucherechedza zuva rekupedza dambudziko rinosangana nemadzimai anenge akakuvara nhengo dzavo dzesikarudzi panguva yekusununguka zvinozokonzera kuti varase mvura netsvina chero nguva reobstetric fistula day. Madzimai ane dambudziko iri anoti ari kurarama upenyu hwakaomarara. Kuti tinzwe zvizhinji, tonzwa kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura pamusangano wekudzidzisa vatori venhau pamusoro pedambudziko iri muHarare nezuro, chiremba uye vari mutevedzeri wemukuru wechikamu chinoona nezvekuchengetedzwa kweruzhinji panyaya dzebonde kana kuti reproductive health mubazi rezveutano, Dr. Lucia Gondongwe, vakatsanangura kuti dambudziko iri chii uye rinokonzerwa nei.
Iburi rinowanikwa panhengo inobuda nemwana richisanganiswa nedzimwe nhengo dzakakomberedza nhengo inobuda nemwana. Saka panenge paita kukuvara kunoitika kana mudzimai ari kuzvara mwana wake. Saka kukuvara kunoitika uku hunge mwana ari muhombe kana kuti mai vacho vadiki kana kuti mwana anonoka kubuda. Paanononoka kubuda panozopedzisira paita kakukuvara, kwaita kakuora, kwaita buri rinoita kuti weti izoramba ichibuda kana kuti tsvina irambe ichibuda.
Vakaenderera mberi vachiti dambudziko iri rinonyanyira kumaruwa kudarika mumadhorobha.
Vamwe sezvo ndataura havanyoresi, vamwewo havanawo kuenda kuchikora, havaziye zvazvakakoshera, vamwewo vanenge vachigara kure nezvipatara.
Mumwe mudzimai amai Tendai Chimanya vekuBechnaf Bridge, avo vakararama nedambudziko iri kwemakore gumi nemaviri, vanoti kuita dambudziko iri kufuratirwa nevadzimu.
Ndichingofamba kudai yaierera, ndakasvika pakutenga matauri nina pendi akawanda. Ya iti kanandaa kwendoa pane wangu, nishangita ziyazi. Waisuka, ufa watu utama mwe maroni. Ekutwete ano daje kurapa, na kasuka pakuti parufu, andisha eri. Pacheki, andisha eri.
Amai chimanya vakazora kwa pachena pasipe urongo wa urumende dambudziko richibvara pera. Anachiremba vanokurudzira kuti kana mudzimai achinge aita dambudziko iri aite makore maviri asina kuita pamuviri uye atarisire kuzobatsirwa mwana nenzira yekuchekwa dumbu kana kuti operation kana azofunga kuita mwana. Mumwe womudzimai akaita chirwere ichi muzvari Nora Botman vanoti nekutya kusekwa madzimai mazhinji ari kutamburira mudzimba.
I feel compelled kubatsira mwakadzi because I know there are people like me vasinga kwanise kushiya ne my life, not from society, not knowing that Asanga and the same thing, but
Urumende Zimbabwe irikura padambudziko iri pachena muzvipatara zvinoti Morgenstern, Mashoko kumasvingo, Chidamoyo, nekwaMutambara, Mudunhu reManicaland, pamwe chete nepachinoi Provincial Hospital. Asi kurapwa uku kunoitwa kamwe chete pamwedzi mitatu, kuchitarisirwa kurapwa vanhu vanosvika zana nemakumi masere. Asiwo kuti munhu arapwe nenyanzvi dzinoshanda dzakazvimirira, anogona kubhadhara mari kuAmerica iri pakati pemadhora zviuru zviviri kusvika pamadhora zviuru zvishanu. Mupepeti webepa nhau rezveutano reHealth Times, Michael Gwarisa, aivi pamusangano waNezuro, anoti vatori venhau vane basa guru rekupa veruzhinji dzidziso pamusoro pedambudziko reobstetric fistula.
Basa redu kuti tishambadze kuti vane dambudziko iri vanorapwa kupi. Zvakare sevatori venhau, ibasa redu kuti titaure nezvedambudziko iri, tiudze vanhu kuti hakusi kuguma kweupenyu, munhu ane dambudziko iri anokwanisa kuwana rubatsiro.
Vamwe chiremba uye vari nyanzvi inoshanda nemadzimai ane chirwere ichi vachishanda mubazi rezveutano Dr. Mervin Venge vanoti pane zvizhinji zvinogona kuitwa kupedza dambudziko iri.
Tofanira kuingiriza ana mukoti wedu, tofanira kuingiriza zvipatara kuti zvinge zviri padhuze nevanhu, tofanira kueducate even the community itself kuti ano ngatinyoresei handi ngatizvarire kupi kuzvipatara, ngatiendei ikoko paunongonzwa kurwadziwa rather than kuzouya chi kuzouya late.
Kunyange bazi rezveutano risina kukwanisa kudoma vanhu vanogona kunge vaine dambudziko iri munyika sezvo pasati pamboitwa ongororo iyi, vanhu varapwa pachena nehurumende kubva mugore ra2015 vanonzi vanoraudzira mazana mapfumbamwe. Bazi iri rinofungidzirawo kuti madzimai akawanda anogona kunge aine dambudziko iri asi vasingabudi pachena nekuda kwekushaya zivo pamusoro paro. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vane dambudziko iri pasi rese vangangosvika mamiriyoni maviri. Sangano reUnited Nations rinoti pane urongwa hwekupedza dambudziko iri panosvika gore ra2030 uhwo hwave nemakore makumi maviri hwaparurwa uye rinokurudzira kuti pasungwe dzisimbe kuitira kuzadzisa shuviro iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tiri kunzwa zviri kubva kuvana veZimbabwe vari muSouth Africa. Mushure mekupedza makore akawanda vari munyika iyi, vamwe vari kuzvipira kudzokera kumusha panopera kushanda magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP, vanoti vari kukuya nyemba nemusana vachiti havana pekutangira. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vari kuda kudzokera kumusha ava vakamanikidzwa kutora dano iri nekuda kwechiziviso chehurumende South Africa chekuti ave kumisa kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP mushure memakore gumi nemaviri. Muna 2021 hurumende South Africa yakasarudza kusamudzidzira magwaro aya ndokupa vanhu zana nemakumi masere zvurwa nemaZEP aya kusvika musi wa31 zvitagore rakapera kuti vange vagadzirisa ugaro hwavo munyika iyi. Kukundikana kwavo vodzokera kumusha. Asi hurumende iyi yakazowedzera upenyu hwemagwaro aya nemwedzi mitanhatu kusvika kumusi wa31 gore rino unove kupera kwemwedzi unouya. Mukuru werimwe remasangano ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri pamagwaro aya zviri kuzvipira kudzokera kumusha rePoliteness Foundation namai Polite Mbowa vanoti namo iri kusangana nevanhu ava ndechikwepa chaiyo.
Ndivavo vanhu ivavo vatiri kuti ngavawane rubetsero rwe mari dzemabhazi even nemafood parcels mastartup aids unotowana kuti zvishoma zvatinazvo zvinobvutidzanwa padistribution inoitwa neBoots. Saka votoona kuti pane need yekuti vanhu ivava vangodi kuenda kumusha vasina chavakabata.
Vanoti misangano ravo riri kukumbira rubatsiro rwechikafu, magumbeze, mari kana chii zvacho chingabatsira vanhu panguva ino yechando sezvo ruzhinji rwanga ruri pasi pechirongwa cheZEP ruri kutarisirwa kudzoka kumusha kubva kupera kwemwedzi uno.
Kana kuende mapato bhiti social welfare vana KEMFED nevamwewo vanenge vachibetserawo vana vane vabereki vanenge vasina mari dzokuvaendesa kuchikoro vabatsirike, kana kuti inzvimbo here dzinonetsa kuti vana vadzokere muzvikoro.
Amai Maud Mdara, avo vairarama nekutengesa muguta reJohannesburg, vaudza Studio 7 kuti vakazvikanda mumukanwa meshumba nekutora danho rekudzokera kumarondera kumisha kwavo.
Zvinhu izvozvi pari zvino ndiri kuita musika, asi unongoona kuti kutengesa kwacho kwakaoma. Bhozi mabhondi aya tine tichitengesa zvinhu zviri less than dora ma200 bhondi ma150 bhondi. Bhondi racho ringosunzeyo kuzidhei. Saka unongochingoona kuti losi ndopa unongochidotarisira zvechikafu zvekuti vanhu vadye.
Vachitsigira mashoko amai Mudhara, amai Esna Tsengweni vanotiwo vari kushaya mari yekuti vatange bhizinesi rekutengesa pamusika kuti vakwanise kuriritira mhuri kana vodzokera kumusha.
Chandakaona zvinonyanya kuoma bhizinesi kuZimbabwe, kana usina chekuita, usina pekutangira, haukwanise kurarama. Since kunyika kwedu kusina mabasa, iye zvinezvi mabasa ari kwedu, mabasa ekuzviitira. Kuandiri inini ndakaona ndisina capital yekutanga zvandaida kuita. Nzvimbo yandogara kumaruzevhu kumondoro, pandakasezvaya ndakaona hangu ndichikwanisa kuita project yehuku dzemazai, mabrela, dzechibhoyi, uyezve dai ndandine mvura ndaiita gardening nekuti area yandinogara inotinetsei muriwo.
Kunyangazvo ruzhinji ruri kuti hakuna rubatsiro ruri kupiwa vanhu nehurumende. Mumiriri weZimbabwe muJohannesburg vaEric Piri vati Zimbabwe haisi kuzorasa vana vayo.
Tichamuita kuti tiwane patinosangana South Africa neZimbabwe nevana vedu vese zvinhu zvichienderera mberi.
Ukuwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupererwa nemvumo yekugara munyika iyi pasi pemagwaro eZEP zvinoti hazvizi kuzodzokera kumusha kunyange zvinhu zvakaoma sei muSouth Africa. Hurumende yeZimbabwe inonzi iri kubatsirwa nesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM mukuronga kuti vanenge vazvipira kudzokera kumusha vakatakurwa sei uye vanosvikira kupi vachidyei. Amai Nyamande Pangeti vakati zvavari kuwana kune vari kuda kudzokera kumusha ndezvekuti vazhinji vavo vari kuda rubatsiro rwekuti vana vavo vawane nzvimbo dzezvikoro, pekugara, zvekudya nezvimwe zvakakosha zvekuti munhu atange ruvara, sezvo vazhinji vevanhu ava vakabuda munyika kare zvekuti havachina pavangatipawo pekusvikira. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manera anhasi tiri kutarisa nezvezuva reAfrica Day iro riri kucherechedzwa mangwana 25 Chivabvu panguva iyo mudunhu reAfrica muchinzi hamuna kugadzikana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inozivisa veruzhinji vachange vachida kuenda kunotarisa mazita avo mugwaro revavhoti revoters roll nemazuva achange achiitwa izvi. Komiti yemakurukota pamwe nevemasangano akazvimirira yeNational Committee on Drug and Substance Abuse inosangana muHarare ichizeya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vatori venhau vekambani yeZimbabwe Newspapers Group kana kuti Zimpapers vanonyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una pamusoro pemihoro yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokone kaine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murari zvakanaka vatereri ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.